ndofunga kuti zvaitonerwa kunazvino zvakanaka. Zvinoratidza kuti utungamiri hwakajeka hauzofi hwakavhara zvakashata zvakaitika kumakore akapfuura. Zvinoratidza futi kuda kuopena tingati maold wounds nokumaklina kuti asavhara ane urwa mukati, zvichipawo vanhu mukanwa wokutaurirana pane zvavakakanganisa kuti varegererane vaende mberi mune zvakanaka. Saka zvinopa challenge kunyika dzakawanda. Tikatarisa muZimbabwe tinana gukura hundi, zvinopa kuti vatungamiri varipo mazuva ano havadi kuti zvitaurwe kuti mhuri dzakawanda dziziye kuti hama dzadzo dzakafa sei, uyezve kuti vakavauraya ndivanani, kuti varegererane vazoshanda pamwe chete vachienda mberi murudekaro. Uyezve tiiti hatinot restitution kuchirungu, asi muZimbabwe zvinenge zvakona n'anga murako achida kungotaura chete kuti gukura hundi. Panoita masimuka tenza anoende makupomerano zvakawanda, pane kungoti tiopene discussion yakanaka, tikomemorete, tione kuti zvakashata zvese izvi tazvigadzirisa kuti tiinde mberi semhuri yeZimbabwe zvakanaka.
Asika vazhou, panyaya yegukura hundi vamwe vanogona kuti zvasiyana nenyaya yekurwanda, nekuti kurwanda marudzi airwisana, mugukura hundi yanga iri masoja achirwisana nevapanduki.
Hongu vamwe vangadaro zvekare, asi marudzi anongowanikwa. Hatidi hedu kuti tirambe, but unongowana kuti vanhu vainyanya kuurawa vaibvawo kumatebhelerendi. Hongu kune vamwe mashona aibvawo kumidlands, asi vakawanda vacho nokanyaya zvitaura unozoona kuti ndevechirudzi. Of course kuna makanga ariko, kuna matonga, asi ndevechirudzi chechindevere vaiurawo nevechirudzi chechizezuru. Saka chirudzi hachiperi kunyange zvavo masoja ariwo akaurayiwa, but aitumwa namazezuru zvichibvawo kumashonaland zvichienda kumatebhelerendi.
Panyaya yekodzero dzevanhu vazhou, vamwe vanopomera mutungamiri werwanda vaPaul Kagame mhosva yekutyora kodzero dzevanhu zvikuru vemapato anopikisa. Imi munoti
hongu hapashayi kuzvipomerwa munyika dzese, ivo veopozisheni ndo vari padhuze navaKagame vanenge vachivaona. But chikuru chatiri kuona kuti kunyange hapo pangava pane zvimwe zvinoda kuti zviimpruviwe, vanhu vemurwanda havasi kutambura nokunhunga sose nomuromo. Zvinhu zvinenge zviri kuita muchechetere mvura yebhuri, vanhu vachiwanawo mabasa, vachiwana chikafu chokudya, kwete zvana Zimbabwe zvokuti tiri kunhunga sose nomuromo. Saka ipapo pakuona kuti at least malivelihoods yevanhu vomurwanda aimpruva. Rwanda inyika yakabva kuhondo, zvokuti taiona iri nyika yakazvisunungura manje manje ichibva muhondo, yaifanira kunge iri kure zvikuru. Asi dzedu vana Zimbabwe dzava nema-39 years after independence, tiri worse than Rwanda yakabva manje manje kuzvisunungura kubva muunhapwa hwemarudzi airwisana.